zpushup.com.
Ndikusimbisa dance kunge apetito wabuda kurefura saka wapepito up and down sangasiso mbire sundowns iri pana pitso chinuwani kunge zimba nemazimbo atiperi kunge kingi wekufio same thing zvakatika kuna pamba pito ndisikuzvivonera ndikungokuziviza tinorowa dance nana George Show vatiku dance vanototitembawo ndisu tava pares tava pamujawo awatongi kuno vanotonga kumba kwawo wakasviba moyo kunge wana wafarawo majapana pachitsagano chinditamba celebrator torgo meni mono takuenda kushow dabatidza dance rabvira moto chopisa aya makorokoto zvakunakidza senda wina lord machunda supply chero wedzagoto kudena lanzo endimangwiro nepano ndipe chigaro ngomara ibva taisa pasero chiwe nyarara uri mumero mune munyama ndiripo zvadhakwa takanda ngoma mafanzo spakwa ndowaronga seuni pabakwa selanzo moto uyu akabaka ichi chingoma kugeto walaika wandiona buka kutanga kupanika ewakura zidzinombotaika ndipeta uro ndimbobvisa dikita ndiri gamba kunge vachitepo saiginisha nditone chombo bravo amai zvekutodarika rambo kutanga kwenyaya waiti musombo umwe akaramba bendramudzawondo uchida mo ndibate pasondo school kuita kunge gospero izoraibhata kunge bashero ndobva ndavhura mapombi sesubaro inzwa spidi yacho malambo kuno ndikutoda mukombe vhura mageti tipinde marastambozunza mukwende sunga jombo iwe tiende moto mudanzi egai upake timapiktimisusa tibude
kupika ngomafuta atimire
mafanzi akamirira dambe guma dzeshuwa harisi dambe ndewe chati chati ava vari madi vanotona brodi titori murodi kupenya sekodi inzwa ininini nenge musharu kwaterera paya chingoma pachobikwa ndilanzo inzwa dzobika mbamburu ndikusimbisa dance kunge apetito wabuda kurefura saka wapepito up and down sangasiso mbire sundowns iri pana pitso chinuwani kunge zimba nemazimbo atiperi kunge kingi wekufio same thing zvakatika kuna pamba pito ndisikuzvivonera ndikungokuziviza tinorowa dance nana George Show vatiku dance vanototitembawo ndisu tava pares tava pamujawo awatongi kuno vanotonga kumba kwavo wakasviba moyo kunge wana wafarawo majapana pachitsagano chinditamba celebrator torgo meni mono takuenda kushow dabatidza dance rabvira moto chopisa aya makorokoto zvakunakidza senda wina lot machunda supply chero wedzagoto kudena lanzo endimangwiro nepano ndipe chigaro ngomara ibva taisa pasero chiwe nyarara uri mumero mune munyama ndiripo zvadhakwa takanda ngoma mapanzo spakwa ndowaronga seuni pabakwa selanzo moto uyu akabaka ichi chingoma kugeto walaika wandiona buka kutanga kupanika ewakura zidzinombotaika ndipeta uro ndimbobvisa dikita ndiri gamba kunge vachitepo saiginisha nditone chombo bravo amai zvekutodarika rambo kutanga kwenyaya waiti musombo umwe akaramba bendramudzawondo uchida mo ndibate pasondo school kuita kunge gospero izoraibhata kunge bashero ndobva ndavhura mapombi sesubaro inzwa spidi yacho malambo kuno ndikutoda.